Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kupfumbi 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro nhasi rinoisa parutivi mutongo waro panyaya yavagift konjana veMDC avakakunda musarudzo dza2018 asi vakatadza kupinda muparamende. Studio 7 inotaura nemagweta pamusoro pekupikisa kwehurumende mutongo wedare redzimosva wakati mukuru wevatongi vematare vaLuke Malaba vaende pamutikandi gere. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro nhasi raisa parutivi mutongo waro panyaya yavagift konjana veMDC avakakunda musarudzo dza2018 asi vakatadza kupinda muparamende mushure mekunge Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakanganisa kutaura zvakabuda musarudzo ndokudoma vaDexter Nduna veZANU-PF saivo vakakunda. Vakonjana vari kuda kuti dare iri rigadzirise nyaya iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mudare nhasi rimwe remagweta avakonjana Advocate Terirai Mafukidze vati dare repamusoro-soro rinofanira kunzwa nyaya iyi sezvo pakatyorwa bumbiro remutemo pakaramba dare reSupreme Court kunzwa nyaya iyi. Asi gweta ravanduna Advocate Tawanda Zhuwarara vati Constitutional Court aitombofanira kunzwa nyaya iyi nekuti vakonjana vakatadza kutevedza mitemo yezvesarudzo.
Isu tichiti vanduna vachiramba vachiti aiwa Supreme Court hakuna kudhiriwa ne anything chinoyerekana necha kubata-bata bumbiro remutemo saka zvikodzere kuti nyaya yacho iende.
Mushure mokunzwa kubva kumagweta avakonjana neavanduna vatongi vatatu vanoti Justice Paddington Garwe, Justice Anne-Marie Gora na Justice Ben Shachwayo vati vachazivisa mutongo wavo munguva inotevera asi yavasina kudoma. Rimwe remagweta avakonjana vaMoses Ngomo vati pane humbo wokubva kuZeki pachayo unoratidza kuti vanduna handivo vakahwina sarudzo iyi uye zvakakosha kuti kodzero dzevanhu vekuCheguti West nedzavakonjana dziremekedzwe.
Zeki yakatonyora maafidavit ikati takatanganisa apeti isusu hatigoni kugadzirisa mistake yatakaita inogona kungogadziriswa nedare asi ndozvakuti takutenderedzwa tichikwira nokudzika mapepa aripo anoti vanduna havasiwo vakasarudzwa nevavhoti vekuCheguti West constituency. Mavhoti anoti vakonjana ndo vakasarudzwa nevanhu asi tiri kungokwidzwa nokudzidziswa nokutenderedzwa nokupoteredzwa.
Vakonjana vakakunda musarudzo dza2018 asi kusvika nanhasi havasi muparamende sezvo Zeki akati vanduna ndivo vakakunda. Pasi pemutemo wesarudzo kana Zeki kakanganisa kutaura zvinenge zvabuda musarudzo dare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court ndiro rinofanira kugadzirisa izvi. Asi Electoral Court yakarasa nyaya yavakonjana ichiti vainge vasina kutevedza gwara rinodiwa pakukwidza nyaya yakadai kudare. Dare reSupreme Court rakarambawo kunzwa chichemo chavakonjana richiti nguva inokodzera kuti nyaya yavo inzikwe yainge yadarika vasati vaikwidza kudare iri. Asi vangomo vanoti vakaita zvese zvinodiwa pamutemo pakuisa nyaya iyi pamberi pematare eElectoral Court neSupreme Court.
Asi ndo mhosva yatakapomerwa neElectoral Court makanyi zivisirei vanduna kuti mune nyaya yakupfokana nokudhikirewa kwavakaitwa sokuti vasarudzi vachinzvimbo chavakonjana. Abva ipapo tikauya kuSupreme Court. Mhosva yatirikupomerwa kuSupreme Court ndeyekuti maifanira kuita kuti nyaya yenyu itongwe ipere mitatu isati yapfuura asi isusu takaita zvaifanira kuitwa tikafaila mapepa aifanira kufailwa saka zvanga zvamirira kudai tigare richiri pamutongo munguva dzakataurwa nemutemo wemitsvode
mune imwewo nyaya iri kumatare dare ramagistrate rati richapa mutongo waro svondonouya pachikumbiro chemutungamiri weamalgamated rural teachers union of Zimbabwe vaobet masaraure chekuti nyaya yavari kupomerwa yekuda kubvisa hurumende nechisimba iraswe vamasaraure vakasungwa munandira muna 2019 vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yava Emerson Munangagwa pachigaro nechisimba mangwana dare ramagistrate richapawo mutongo waro panyaya yemutapi wenhau Hopewell Chingono yaari kuda kuti dare iri rirase nyaya yaari kupomerwa yekuti akaburitsa manyepo padande mutande rake retwitter nyaya iyi yakaraswa nedare rehigh court mwedzi wapfuura asi muchuchusi mukuru wenyika vakumbira ihodzi vakapikisa mutongo uyu izvi zvadzosa nyaya iyi kumatare zvekare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti kupikiswa kwakaitwa nehurumende mutongo wekuti vaive mukuru wevatongi vematare vaLuke Malaba vamanikidzwe kuenda pamuchikandi gere ichanetsa kutonga sezvo vatongi vose vematare epamusoro-soro vaine chekuita nenyaya iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvemutemo vaAlex Magaisa vati mutongo uri kupikiswa nehurumende wakapiwa nedare repamusoro wekuti vamalava vave pamudyandigere unonetsa kuti nyaya yacho inzwikwe nematare sezvo vatongi vanotarisirwa kutonga nyaya iyi vari munyaya iyi.
Isinei kuti vaenda kusupreme court kana kuconstitutional court nyaya yacho inenge yakasungwa neutare nekuti vatongi vese majaji ese ekusupreme court nekuconstitutional court vari munyayawo iyoyi iri kufanira kutongwa zvino haungaite mutambi nemuzvinapembe panguva imwe chete ndosaka tichiti pakaita manyamamire nerongo kuti dzakatogiridha ipapa.
Imwe nyanzvi mune zvemutemo vari mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vati vanoona nyaya ichiora iri kumatare pasina noitonga. VaMonzora vati vakaenda kumatare vachiti vamalava vamanikidzwe kuenda pamudyandigere sezvo kuwedzerwa mamwe makore vari pabasa kwaityora bumbiro remutemo vakakanganisa nekuisa vatongi vese vekumatare pamusoro eSupreme Court neConstitutional Court mumapepa avo.
Dambudziko rakaitika ndorokuti pakaendeswa nyaya kudare vakaendesa nyaya kudare iyi vakasunga majaji ese eSupreme Court vakasunga majaji ese eConstitutional Court zvazvinoreva ndezvekuti paenda nyaya kuSupreme Court majaji ivayaya haachakwanisi kunzwa nyaya iyoyo saka kuSupreme Court panyaya iyi hakusisina majaji saka inyaya ichangotongwa asi pasina majaji ichangoenda kucourt sorry pasina majaji saka inonoworera kucourt ikoko ndoda mudziko rakaitwa nemagweta akaita nyaya iyi vangadai vakangosaita kana kuti kusunga vamalaba chete vosiya mamwe majaji.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vamarufu Mandevere vatiwo sezvo nyaya iyi iri kusunga vatongi vese vekumatare pamusoro-soro panotoda kugadzirwa rimwe dare rinonzwa nyaya iyi.
Maonero angu ndekuti nyaya iyi chatinotsei kutonga saka nyaya yekuti pachazogadzirwa rimwe dare ripi chege zvirinetsei kuda mavatongi vekuhigh court vachambotopiwa masimba ekuti vaite vatongi vekusupreme court kwechinguva chipfupi ndiko kuti kuda nyaya iyi inzwike.
Magaisa vatiwo hurumende yakakanganisa kuendesa nyaya kudare reSupreme Court vachiti nyaya dzine chekuita nebumbiro remutemo yenyika dzinofanirwa kunzwika kudare reConstitutional Court.
Nyaya iripo ndeyekuti dare rakaendwa nehurumende rekuSupreme Court harisiro dare ravanofanira kunge vachienda nekuti pane mutongo wakapuwa gore rakapera muna 2020 neSupreme Court wekuti nyaya dzinenge dzichienderana nebumbiro remutemo kana uchibva kuhigh court unoenda Constitutional Court.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rebaziri vaziyambi ziyambi. Asi mushure memutongo wokumanikidza vamalava kuenda pamuchikandigere vaziyambi vakati vatongi venyaya iyi Justice Happier Show, Justice Edith Mushore na Justice Helena Charewa vainge vari muhomwe yehurumende dzekunze kunyanya America ne European Union. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabisa vaburitsa gwaro kuvatori venhau vachiti hurumende inoremekedza kusununguka kwematare uye inoremekedza mutongo wakapiwa nemusi wemugovera. Asi vati havawirirani nemutongo uyu uye vasiyira matare kuti anzwe zvakare nyaya iyi. Judicial Services Commission yakadoma vaive mutevedzeri wavamalava amai Elizabeth Kwaunza kuti vafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare kudzamara padomwa mutongi mukuru mutsva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCovid-19 uye hakuna munhu akafa nechirwere ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu ane makumi manomwe nevaviri kana kuti 38,572. Vanhu vafa vakaramba vari pachiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1,582. Vanhu zviuru gumi nezana nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 10,193 vanonzi vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 kuchitiwo zviuru zvinomwe nezana negumi nevasere kana kuti 7,118 vachibayiwa nhomba yepiri. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba nyika yose hwakasvika pazviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana matanhatu ane gumi nevashanu kana kuti 591,808. Mukuru wecommunity working group on health vaita Erusike vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti veruzhinji vanofanira kuramba vachipiwa dzidziso yakasimba pamusoro penhomba nekuvhenekwa chirwere cheCovid-19 senzira yekurwisa chirwere ichi.
Kutestwa kwevanhu vakawanda ndizvo zvinhu zvatinenge tichitokurudzira nekuda kwekuti tikakwanisa kutesta vanhu vakawanda tinokwanisa kuva nehumbo hwekuti dambudziko redu reCovid-19 rinenge rakatekeshera sei uye rinenge rakakura sei. Pari zvino izvi mukunzwa dzimwe nyika dzakaita sana South Africa dzakutotaura kuti vatopindana nedambudziko rethird wave. Saka isu senyika kuti tinyatsoziva kuti dambudziko redu rakura zvakaita sei paground apa ndokunge tatesa vanhu vakawanda.
Pane dambudziko here ramungaona zvikuru kumaruwa ringaitawo kuti vanhu vakundikane kuenda kunovhenekwa COVID-19? Mungawana here vanhu vachizomupa zvimwe zvikonzero zvekuti akundikana nei?
Chiri kunyanya kurapa chichidiwa inhau yedzidziso nekuda kwekuti tikuti kana zvatiri kunzwa kumaruwa ikoko vamwe vanhu vazhinji havasati vane dzidziso yakakwana. Saka zvinenge zvakakosha kuti hurumende ishanda nemapato akazvimiririra akasiyana siyana maNGOs vemachechi macivil society organizations ngatirambei tichisumudzira nhau yedzidziso kuitira kuti vanhu vazhinji vange vachigamuchira kuti zvakakosherei kuti vauye vachizotestwa uye zvakakosherei kunyika zvekare. Saka kuti izvozvo zviitike ndonge vanhu vawana dzidziso ine chokwadi, dzidziso yavanokwanisa kunge vachigamuchira.
Toonawo kuti utachiwana hwekuindia uye huri kunzwa munyika nomwe dzemuAfrica. Muri kuona here vana veZimbabwe vari kurambawo vachiita matanho ekudzivirira kupararira kweCovid-19?
Dambudziko rekuvarairwa ratekeshera, dambudziko rekuvarairwa tiri kuriona zuva nezuva. Mungave muri mudhorobha, kungave kuri kumisika, kungave uri mumabhazi, mudzinhamo, mumichato, tikuona kuti vanhu vazhinji vavarairwa zvakanyanya. Asi chikumbiro chedu chikuru kuhurumende ndechekuti tiri kuona kuti dzimwe nyika dzakuisa avanoti matravel restrictions kune vanhu vanenge vachibva kunyika dzakaita sana India idzodzi. Asi zviri zvekunzi munhu anenge auya achibva kunyika dzakaita sana India idzodzi dzatiri kuti mahotspots ngaachipinda yakunotika muquarantine, quarantine yekumanikidzira uye ngapaiswa kuti muchimwe chinhu chinokwanisa kudzivirira vanhu kuti varakasarambe vachiuya vakawanda kubva kunyika idzodzo.
Mukuru wesangano rezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevakaremara anoti kunyangwe hazvo mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba yarerutswa kana kuti national lockdown, vakaremara vachiri kusangana nemhirizhonga mudzimba. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMichael Wewe Studio 7 nemukuru wesangano reSigns of Hope Trust muzvare Samantha Sibanda.
Deaf women included yaita mameetings atinoti masensitization meetings akanangana nemasangano anoita gender based violence, vachioneswa zvekare kuti chii chavangaite kuti akaremarawo awane maservices ayo nenzira yakanaka. Because unoona kuti dzimwe nguva waenda toti dzimba dziya dzinopiwa vanhu like my safe houses, wowana kuti munhu ane wheelchair hapasi kupindika maramps kana marails pane pasina. Dzimwe nguva unoda kuripota kesi yako apa haunzwi, hapana munhu anenge achitaura newe nesign language. Zvakawanda zvinoita kuti vakaremara vasakwanise kuti vawane maservices aya.
Pasi pechirongwa chelockdown vakadzi vazhinji vakasangana nedambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, kunyanya vanorarama neurema. Sezvo nyika yave nenguva yakareba yavhurwa, nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero mudzimba dzichiri kuendera mberi here?
Whether pane COVID kana kuti hapana COVID, kuti vaende kuna umangara maissues avo zvagara zviri kunetsa. Deaf women included yakaita madocumentary, mumwe aitaura kuti aimbetsera ndiye angari perpetrator wake. Kana achida kuenda kupolice station hagoni kuenda munhu iye anomubetsera asipo. Mazhinji mabarriers anoitika zvekuti even if vari deaf anogona kuti akasvika papolice station hapana communication inenge iripo, pana anokwanisa sign language. And even dzimwe nguva whether amhangaraka kuti munhu uya uya aende kucourt pawanikwe justice, pane pachinetsa nekuti maybe mainterpreters pane pasina.
Tichipeta hurukuro yedu, udzaiwo vateereri especially avo vari kusangana negender based violence kuti kana vachitsvaga rubatsiro vanofanirwa kuenda kupi?
Pane maorganization akawanda amungataure nawo. Unogona kuenda kumapurisa okumbira vanonzi victim friendly unit. Mapurisa akanyatsotrainwa pazvinhu zvakadai zvegender based violence. Lena Church ya Zimbabwe inoprovide my interpreters. Kana munhu ari deaf achida interpreter, vanayo that provision. Tine vamwe vanenge Musasa Roots, vanotoprovide nzvimbo dzekuti ugare. Munhu akabatwa chibharu anofanira kuti amhanyire kuchipatara within 72 hours. Izvi zvinobetsera nekuti unopiwa inonzi emergency contraceptive, inoita kuti usabate pamwiri. Report iyoyo yekuchipatara inozoshanda futi kana wakuenda kucourt, ndiyo inenge yakuzoprovide evidence. Because dzimwe nguva why maperpetrators ari panze vanenge vachingoti zvanhu zvisina evidence.
Avo vanga vari mukuru wesangano reSigns of Hope Trust muzvare Samantha Sibanda vachitaura naMichael Wewe Studio 7 vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvichitevera kumbodzikira kwewandu hwevanhu vanga vachinopotera muItaly nepamusana pechirwere cheCovid-19, mazana nemazana evanhu atanga zvakare kuisa upenyu hwavo munjodzi vachinotsvaga upenyu hwakanaka muEurope. Apo mamiriro ekunze ari kuita zviri nani muItaly pamwe nekurerutswa kwemitemo inobata COVID-19, vanoita mabasa asiri pamutemo ekutakura vanhu pamwe nekuvamanikidza kunoita mabasa avanenge vasingadi, vari kutora mukana uyu kushandisa zvikepe zviri kumaodza nyemba kweLibya kuzvizadza nevanhu vachienda navo kuItaly. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe inofanira kuzvipira kuvandidza zvinhu munyaya dzezveupfumi, kusanganisira kurwisa uori, kusimbisa dhora remunyika uye kuya nemazano ekuti ingabhadharisei chikwereti chayo chinodarika mabhiriyoni 10 ekuAmerica kune vekunze. Mumashoko kuvatori venhau, IMF inotiwo Zimbabwe inofanira kuuya nemazano anokwezva vemabhizimisi vekunze uye kugadzirisa nyaya dzemagariro evanhu neutano munguva ino yekurwisana nedenda reCovid-19. nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti Zimbabwe iri mugwara zvisinei nezviri kutaurwa neIMF.
Tingangoteerera zvedu zviri kutaurwa IMF neamwe maboka akadaro sana World Bank nezvavanenge vachitaura kuti hurumende dai yaita icho, dai hurumende yaita nechakati. Asi maonero edu isu semaeconomic analyst ndekuti upfumi hweZimbabwe huri kuita nani, huri kuimprova. Zim dollar yaka introduceswa ikambotanga ichipaparikira paparikira, asi izvozvi mari yemuZimbabwe yadzikama yave stable, mitengo yakadzikama iri stable. Totarisa kwanga kuine mafuel shortages, izvozvi hakusisina. Kwanga kuine mashortages cash, izvozvi hakusisina. Izvozvi tamu National Development Strategy 1 inochazosvika muna 2025. Zviri kunyatsoonika kuti upfumi hwenyika huri kuita nani.
Vamponda vatiwo,
saka chatiri kukumbira izvozvi nechatiri kutarisira ndechekuti plani dzemuZimbabwe ngadzidevelope by Zimbabweans for Zimbabweans for Zimbabwe. Ngazvinge zviri zvinoti local grown policy inenge ichitarisisa maonero aita economy yedu, kuti economy yedu is now localized, is now indigenized, because hatisha relya on makambani mahombe ekunze zvaiitika kare. Hongu mari dzekunze tinodzitambira kana dzauya, asi ngadziregere umwezi takamirira takatarisira. Aiwa, iwe ndosaka zvichinzi zano panga une rako.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo IMF yarova nemonemo.
Mashoko echokwadi uye akanaka anogara achitaurwa mukati menyika. Bhanga iri rinotaura mashoko ekuti kugadzirisa upfumi hwenyika yeZimbabwe uye wokugara zvakanaka kwevanhu nezvizvarwa zvemuno. Hurumende inoda urongwa hwekuchinja mafambisiro ainoita basa rayo. Hurumende yeZimbabwe inofanira kuita zvisungo zvinoita kuti dhora remuno rirambe riine uremu, zvinosanganisira kusagadzira nekudira mari yakawandisa munyika isingaenderani nekuwedzera kwoupfumi hwenyika. Hurumende inofanirawo kudya painenge yakohwa, zvichireva izvo kuti inofanira kushandisa mari yayawana kubva pamitero, kwete kukwereta mari zhinji zvinoita kuti izoita zvikwereti zvakawanda asi zvisina budiriro yazvinounza mukati menyika.
Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable vaOzwo Bina vati
Zimbabwe yagara iine upfumi hune mabayo kwamakore anopfuura makumi matatu. Nyika dzose dzinoda kuita zvemabhizimisi nenyika yeZimbabwe kazhinji dzinonyanya kutarisa zvinenge zvataurwa nemabhanga makuru emunyika, munyika dzose akafanana naIMF nana World Bank. Kwenguva ino zvinenge zvichionekwa nana IMF nana World Bank hazvisi zvinhu zvinoita kuti vaya vane mari vanoda kusima mari munyika medu vanga vaine chivimbo chekuti mari iyoyo inokwanisa kupinda munyika medu ichichengetedza mari inge nezvinhu zvakati
ko ndezvipi zvirehwarehwa izvi.
Chekutanga inyaya yehuori nekuba, vari kunze vemabhanga makuru vanoda kuona kuti taita hwaro hwakasimba hwekuti izvo vanenge vachiba nevanenge vachiita kuti pawanike mikana yekuba nehuori. Mitemo yagadziriswa inoita kuti zvese izvi zvisaitike. Chechipiri, tiri kuonekwa sevanhu vasingakwanisi kubhadhara zvikwereti.
IMF inotiwo iri kuita musangano padandemutande neZimbabwe mwedzi unouya mukuedza kuumba hwaro hwekuti patangwe chimwe chirongwa chekubatsira Zimbabwe neruzivo kana kuti Staff Monitored Program. Chirongwa chakadai chakaitwa kusvika muna kukadzi gore rapera, asi IMF yakati Zimbabwe yainge yatora gwara risiriro. Vadzidzi vakawanda vari kubatana nevabereki vavo vachichema-chema zvikuru nekukwidzwa kwakaitwa mari dzezvikoro zvepamusoro-soro munyika, vachiti vakawanda vavo vachatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Vadzidzi vakawanda vanoti havasi kufanana nekukwidzwa kwakaitwa mari dzezvikoro zvepamusoro-soro nezvikamu zvinodarika mazana maviri nemakumi mashanu kubva muzana kana kuti 250% sezvo vasingakwanisi kubhadhara mari dzava kudiwa idzi kutanga kwekotoro inotevera. VeZimbabwe University iyo yaida mari inosvika zviuru zvishanu zvemaRTGS kotoro yapera yava kuda zviuru zvinotangira pamakumi maviri nezvinomwe kusvika kuzviuru makumi mana zvemaRTGS. Midland State University pamwe National University of Science and Technology kana kuti NAST dzakakwidzawo mari kubva pazuru zvitanhatu zvemaRTGS kusvika pazuru zvinotangira pamakumi matatu kusvika pazuru makumi mashanu emaRTGS. Mumwe mudzidzi wepaGreat Zimbabwe University vaAnold Chinani vanoti nemakwiriro akaita mari yechikoro vave kutyira kusiya zvidzidzo panzira nekuti vabereki vavo vanogona kukundikana kubhadhara mari yavakudiwa iyi.
Kukwira kwaita mafizi kuchatiomera isusu semastudents. Ini seni hangu inini mubereki wangu inini anotambira 15,000 RTGS apa ndine vamwe vaninyina vanoda kutoendeswa kuchikoro. Saka this time ndounazoti ndogona kutodifeya nokuti zvinhu zvakatotiomera. Fees iyoyo kuti ndiwana ndochavanepi chatora loan here kana ndodi zvakaoma japu japu.
Mumwe mudzidzi wekuMidland State University uyo ada kuzikama nezita rekunzi Muzare Nenzi anotiwo kukwidzwa kwemari kwakadai kunopedzera kwavatuma vadzidzi vanoshaya kuita zvepabonde senzira yekuti vawane mari.
Isusu vana vechisikana tirokumbirawo kuti dei hurumende yatopindira adzikisawo mafizi nekuti tinozopedzisira takutsvagana nemadhara nemablesi bcause vabereki vedu mari dzavo hadzisi kuwedzerwa asi mari dzefizi dziri kuramba dzichiwedzerwa havana kwekuiwana. Saka isinyaya takutotsvakawo rubatsiro kubva kumablesi of which tanovasikana zvinenge zvichitotikanganisa upenyu hwedu.
Tauriri weGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vatadza kuti vadivirawo vachiti vanga vari musangano asi muchiziviso chokukwidza mari Great Zimbabwe University yakaudza vadzidzi kuti zvinhu zvinodiwa pachikoro izvo zvinosanganisira chikafu zvakakwira nekudaro vakaona zvakakodzera kuti mari idzi dzikwire. Asi mumwe mubereki vaPardon Chuma avo vanoshandira hurumende vati mari idzi dzakawandisa sezvo ivo vasina kuwedzerwa mari dzemihoro nezvikamu zvakakwidzwa mari yechikoro ichinodzidza mwana wavo.
Ini semusivil servant saticha zvaakutiomera kuti ndichikwanisa kuendesa mwana wangu kuyunivhesiti unless government yatodzosa system yecadetship kuti government itibhadharire vanhu nokuti salary yandiri kuhora izvezvi around 18,000 RTGS converting this inodzoka ku$150 of which fees yavapo mazuva ano izvezvi yaakusvika kuma $400. Saka ndichikwanisa kuendesa mwana wangu pamwe chete nokubhadhara accommodation izvezvi mumasukuu kunokurugura vana kwaakubhadhariswa ma$20-30 per room. Handichakwanisi kutenga kana food kana kumbatya chaizvo kuti mwana wangu apfeke aende kuchikoro. Saka zvatakungoita isusu takuona solution kuti vana vedu vachingogara.
Studio 7 yatadza kubata gurukota rezvidzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira sezvo vange vasingadairi mhanharembozha yavo uye havana kutipawo minduro yemibvunzo yavatumirwa. Munyori wedzidzo yepamusoro vafanira kutagwira vati havakwanisi kutipa divi rehurumende vachiti vakabatikana nemusangano wanga vachiita vakavidza kuzotibata vapedza izvo zvinozoitika pataenda pamhepo. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Student Union vatakudzwa ngadzore vati havasi kutambira kukwidzwa kwemari idzi.
Asi isu seZimbabwe National Students Union seboka rinomirira vadzidzi pasi rose muono wedu uri pakuti mari idzi hadzifanonge dzichikwira zekuti vana vange vachidzidza. Umwe neumwe mwana sebumbiro remutemo redu mukatarisa pasection 75 anofanira kunge achiwana dzidzo yakakwana nekuti ndo inoita kuti ramangwana redu rijeke. Asi ukaona vaakutora ramangwana redu ndo paunoona kuti hazvisi zvakagadzirisa. Isu tiri kutopokana nazvo seZimbabwe National Students Union. Kukwira kwemari dzezvidzidzo hakusi kunoita kuti dzidzo dzinge semanyo rewa zvakaitwa mbudiri remitemo dzichawandikwa nemwana upi neupi.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vadhumisani munguchini avo vanoshanda nesangano reConsumer Council of Zimbabwe vanoti mari dzakakwidzwa idzi dzakawandisa zvikuru pachitariswa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Family basket yatinoita every month katarisa ya end of April 2021 yaisvika iyo pa35,000. Saka tikona kuti mari iyoyo vazhinji maconsumers vari kutatarika kuti vawane mari dzakadaro nekuti tiri kutaura nezvemaincome earners kuti maincome earners angawane mari yakadaro zvinhu zviri kutinetsei munguva ino yecovid-19 uyezve tichitarisawo nemaincomes ari kutambirwa nevanhu vari kumabasa vazhinji vacho havasi kuwana mari dzidzo dzatiri kutaura.
Bazi reZimbabwe Statistics Agency rinotiwo mhuri ine vanhu vashanu inoda mari inodarika zviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti 25,000 zvemadhora emaRTGS pamwedzi kuita kuti irarame. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere checovid-19. Tabata shuka kumagumo echirongwa chelicha nasi. Anuko ni kenimu paro ndinwe New Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti. Mwere shakanaka wa tereri ndokufe ya mchinzi kwa nauze isindebele.
So we see